kubva musi wa 15 December kusvika musi wa 26 December kwafa vanhu vanoita iwo 92 pakakuvara vanoita iwo 333 pakaita tsaona dzinoita idzo 1285 tikatarisa gore rapera panguva imwe cheteyo pakafa vanhu 72 pakakuvara vanhu 337 pakaita tsaona dzinoita idzo 1626
chii chanyanya kukonzera tsaona dzauraya vanhu vakawanda gore rino tichienzanisa negore rapera
tsaona dzataona panguva ine dzinoreva kuti mbiseri dzotakura veruzhinji dzaida kuti mapabhusezi vehicles hadzina kunyanyouraya vanhu vakawanda vanhu vazhinji vakafa pavanhu 92 vatataurava imotokari dzatinoti maprivate cars kana kuti mafamily cars zvinoreva kuti vanhu vanenge zvichida kuovhateka pasingafaniri kuovhateka vanhu vanoda kufamba vakatika raini repakati rato kuti sender lane vamwe vanoita encroach yatoti kuita encroach yaya leni yeimwe motokari iri kuuya kubva vabondera neimwe motokari so zvinoratidza kuti vatyairi vanofanira kunyatsoongorora matyairi avanoita motokari dzavo nekuti ndivo vari kuurayisa vanhu ndivo vari kukwazisa vanhu pamugwagwa
takanzwawo muchitaura nyaya yekuti muchange muchishandisa mabreathalyzer munguva iyo yezororo zvinhu zvakabatsira here kudzikisa matsaona iwayo
pari zvimwe zvatina nyaya dzakawanda dzatingatisudzi vanhu vanotyaira vakadhakwa sezvowo zororo risati rapera tichaona parinopera zvii zvakamira sei chazviri kungoratidza iko zvinei zvinongoratidza chete kuti vamwe vatyaira havagoni kufamba mumigwagwa ndoo chokwadi chiripo vamwe vatyaira havagoni kana kunangisa motokari dzacho mumigwagwa munotoshaya kuti munhu anofamba achitsika matame mumugwagwa sei munhu anofamba achitsika rimwe raini reimwe motokari riri kuuya sei saka ndo zvimwe zvozataa kuti vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotokari
manga muchipawo here dzidziso vari mumigwagwa sedanho rekuti vange vachiziva paawareness apo
tiri kushanda nevamwe vakasiyana-siyana semapurisa ezimbabwe republic police tiri kushanda netraffic safety council tiri kushanda neministry of transport tiri kushanda neivo vemabhazi chai chaivo tiri kushanda navo saka munhu wese anechekuita nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motokari zvakanaka nekuti ndo nyaya hombe iyo yataona kuti vatyairi vanofanira kutyaira motokari zvakanaka uyezve kana iri motokari yemhuri ngaive motokari yemhuri kwete kuti vanotora motokari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo motokari kana iri honda fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu toona yakatakura vanhu gumi zvoita kuti pakaita tsaona vanhu vakuvare vafe saka ndo zvimwe zvataona izvozvo izvo pazororo iroriro.